vakawanda vatsanangura mushakabvu semunhu aive neushingi rudo achigona basa rake uye vakadzidzisa vechidiki vakawanda achiita basa rekutapa nhau munyika mutungamiri wesangano rinomirira vatapi venhau vechidiki munyika reyoung journalists association of zimbabwe valeopold munende vaudza gungano parufu kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna nutsi mutapi wenhau zvakare aive shamwari yalusi sofia mapuranga ati mufi akabatsira vatapi venhau vakawanda zvekuti zvichanetsa kuvhara vendera asiya
mukadzi uyu anga akasunga mubasa rake mukadzi uyu anga ari focused in her work sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai we learnt a lot from you kana wanga uri munhu aida hako kudzidza waidzidza and ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalists esasa kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa nasisi Lucy in our work and I'm sure we'll make it
vamwe vakashanda naLucy kuZBC vanosanganisira Elizabeth Chengeta naTilda Moyo vati varasikirwa nekushaika kweshamwari yavo iyo vatsanangura semunhu aiita basa rake nemazvo kubvira kuZBC Tilda ati
tidangotenda mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindastry yejournalism ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa and remember its not just about kushanda kuti nditambire
masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti zuch misa nemedia senda atenda basa guru rakaitwa naLucy kusimudzira kutorwa kwenhau asingaite zveuori mukuru wemisa zimbabwe dr Tavani Moyo vakurudzira vatapi venhau kuti vatevedzere matsimba aLucy
iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora
vaimbo vemutauro webato rinopikisa recitizens coalition for change vagift ostalosiziva vati zvakakosha kuti vatapi venhau varemekedzwe munyika nebasa guru ravanoita
murekwadutizivai kuti isu tikuona tsamba isu tinorespekta legal isu tinomusaluta tinomuselebreta we give her the assurance kuti comrade Lucy a veteran journalist ziva kuti isu hatizodududzi we are going to finish and finish business yekudemokratiza Zimbabwe
izvi zvatsigirwawo nemutungamiri webato relabour economic african democrats amailinda masarira mushakabvu asiya vana vaviri vakuru venhepfenyuro yestudio 7 vatiwo varasikirwa nemutori wenhau ainge akazvipira pabasa uye akashandira nepfenyuro iyi kubva muna 2008 ngakamirira studio 7 Marare Jenny Godwin Mangujab.